Vachitaura nhasi pamusangano wevatore venhau mukaribha, mumwe mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko, Dr. Nanite Silikuni, vayambira nepfenyuro dzematunhu kana kuti community radio stations kuti dzisanyore zvematongerwo enyika asi nezvebudiriro yenzvimbo yavanenge vakapuhwirwa rezinesi.
If the community radio station is now going to open itself, advance political interest, it is opening itself to abuse, because that is not what the license really stands for. Anything that is ultra vires, you lose that license, unfortunately.
Vayambirawo vatore venhau kuti vasawedzere munyu pane zvavanenge vachinyora. Asi mukuru wenhepfenyuro yedunhu rekaribha yekasambezi vajohn Chirinda vanoti nyaya dzose munyika dzinobata-bata zvematongerwo enyika.
Nyaya iripo inyaya yekungoti hatina kukwanisa kubudirana pachena, kutsanangurirane zvizere kuti kana tiri kushandisa shoko rinoti politics tiri kuti kudii. Mukatarisa nguva yatiri macommunity radio stations ari kunzi tinge tichifanira kutaura kuti maelection anofamba sei, tichiita maprogramu anobva kuZimbabwe electoral commission, kureva kuti vanouya vachikurukura nevanhu. Vanhu vari munharaunda ingave ipi zvayo vanoda kunzwisisa kuti mafambiro ezvematongerwo enyika zvakamira sei, nekuti chinhu chose chatinorarama nacho hachigoni kubviswa papolitics.
Mumwe mukuru weZimbabwe electoral commission kana kuti ZEC anoona nezvepfakiridzo kana kuti research vaandon Chikutsa vanoti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika kwave kutoitwa kunyange nyaya yekurambidzwa kupinda musarudzo kwavasevhia kwasikuwere isati yapera kumatare.
We are printing the ballot paper, so we are on course to having the 23 August 2023 elections.
Iye zvino tatove kudhinda mapepa ekuvhotera, saka tiri kugadzirira zvakakwana sarudzo dzemusi wa23 August.
Vachikutsa vanoti vave kumashure kwenguva vachiti matare akazobuda nemamwe maonero vakasikuwere vakadzoswa musarudzo, vanodhinda mamwe mapepa ekuvhotera. Asi vachitaura nestudio 7 mukuru anoona nezvesarudzo vautoile Sraigwana vati
So it's just the way we operate. Monongo, there are my questions. Anyone is through our Director of Public Relations. That's how we operate. So I cannot confirm that.
Vachitaura pamusangano mumwe chete mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vakurudzira vatore venhau nevezvematongerwo enyika kuti vatevedzere mitemo yesarudzo.
Then you also have even the issue of my posters. But people want to put my posters on private premises. Yet the electoral act is very clear. You need permission. But surprisingly, the media or Musuti Batsiro, Tibatsiri Munyore izvozvo, kuti kana uda kuisa poster pa private premise, you need permission ya owner of that premise. Kana iye akaribvisa, haana mhosva yaanenge apara. Kana kuti akanomhanyira kupolisi. Police have got the right to come and say posta ngari.
Hurumende inoti pane vatore venhau kubva kumasangano anodarika makumi mashanu kubva kune dzimwe nyika vari kuda kuzotora nhau dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.